Bhizi anasoda zvakwa munoita tenda yakapuwa kumlatron sokuitana kuroka zvakaitwa nezveti asi terms of the software yecentral server ndiyo yatakatarisira kuti dai achiitwawo futi tenda publicly izvo zvinoitirwa kuti pange pane machecks nemabalances tiri kuti dai varamba vachiita openness sezvavakaita paprocurement yemakit kuti vakadeedza vanhu maprivacy maparty agents pavaivhura nokuita testing nevalidation of the process saka pari zvino tiri kunyunyikana kuti process yokuti atenda iyi inenge yatinonokei sezvo muchiziva kuti takatarisira kuti muna October vange vatangisa kuregister and tinokurudzirawo kuti pange pane openness kana vachinge vatangisa kuregister in terms of mastatistics kuti vanhu varegistwa vangani kupi dai process yacho yaramba ichiitwa pachena sezvo muchiziva kuti kwatiri kubva muno mumaelections ezimbabwe pange pane polarization pane mistrust saka kubuilda confidence nevota turnout nokuti vanhu vakawanda vagozoendawo kunoregister zvanga zvakanaka kuti dai varamba vachifamba pachena vachideedza maobservers naparty agents nemakey stakeholders nokuvatsanangurira at each and every stage of the process kuitira kuti turnout igozowanda
muri kushanda zvakanaka here nehurumende pamaererano nenyaya iyi
pane mastakeholders forums including necivil society takatanga kumita muna February apa vanga pamboita stalemate pasina mameetings pari zvino vatangisa kuita mameetings iyawo saka tokurudzira kuti dai vawanza kuita mameetings particularly kwatiri kuenda kweshota registration mameetings acho akawanda nokuadressa maquestions nemaissues aya kuti tisaonekwa tichingotaura kumedia asi tinge tichitaura navo vachigadzirisa zvinhu zvacho zvichifamba zvakanaka kwozoita kune issue yanga iripo yemaregulations eshota registration iyo tiri kuona kuti zvimwe zvacho zvatanga tataura vanenge vakazvitora saka tiri kukurudzira kuti dai vachigadzirisisa zvese izvozvozvo zvinenge zvichitimwa navanhu zvinhu zvakaita seproof of residence toona voters roll taiti yanga yadhura but pari zvino mutengo wacho unenge wakarejiswa saka tokurudzira kuti mafota registration centers voter education information yakadaro ichifambiswa nokurumidza kuitira kuti vanhu vakawanda vazive kuti zvinofambiswa sei kuitira kuti pazvinotanga tigozoona vanhu vakawanda vanoenda kunoregista.